Sarà vero tiro, così ciò da cingio, favano, uno che ne dà, già se registration che va bene. E un day, he's been over the years accomplices to the Zambian government that is suppressed on Edu with the Banyas of Otamusi. Sarga one day, one of them
Etinona kuti amai makarau vanga vachipomerwa nyaya dzekusabata zvakanaka sarudzo vakasiya basa. Munofunga here kuti hurumende ine zvikonzero zvekuchengeta vamudede?
Hurumende inofanira kuchengetedza zvidiro zvevanhu. Kana vanhu vadi vamakarau ngavaende kozi havasi kutedzera zvidiro zvevanhu. It is the same process navamudede. Vamudede is registered general. Vakachadza vakavhotesa vanhu vakafa kuti vapinde muregister. Saka tiri kuti vamudede vanofanira kuenda because iyi reform yatiri kutaura ireform yekuti munhu wese asingabvumirane nevanhu vezimbabwe kuti vawane rusununguko yokuchuza maleaders avanoda havafaniri kunge vachitungamira.
Asika vamoyo hurumende iri kuti vamudede munhu anogona basa zvisinei kuti vakura, saka vavachengeta pabasa. Imi hamudiwo here kuchengeta vanhu vane experience iyo?
Experience zvano hatiidi because it's a 37 experience of the same disenfranchisement of our people. Vamudede is an opportunity. Dai angachida kuti vanhu vezimbabwe vakwanise kumira vachichengetedza vachimirira hurumende yavanoda, but vamudere vakashuza kuti ivo vamiri nezano. Saka kwatiri hationi anything that vamudere would have brought to the table in the present circumstances.